manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 27 2018 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Retired Colonel Elliot Peake vanga vakaabdatwa vakatorwa zviri kunzwa kwemutemo nevanhu vasingazivikanwi asi tinofara kuti nhasi uno tinavo.
Retired Lieutenant Colonel Elliot Peake, avo vainge vapambwa vanowanikwa. Vaimbova gurukota rezvemukati menyika vaObert Mpofu vopa uchapupu kukomisheni yavankalima Montlante iri kuongorora nyaya yekupfurwa kwevanhu musi wa 1 Nyamavhuvhu muHarare vatanhatu kana kudarika vachirasikirwa neupenyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri kubva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Retired Lieutenant Colonel Elliot Peake, avo vange vachitarisirwa kupa umbowo pamberi pekomisheni yavankalima Montlante iri kuongorora kupfurwa kwakaitwa vanhu muHarare nemusi wa 1 Nyamavhuvhu vakapambwa nemusi wesvondo vanonzi vawanikwa. Vapiki vanonzi vakapambwa kumba kwavo paretreat farm kuWaterfalls nezuro nenguva dza4 masikati. Vanonzi vakapambwa nevanhu vainge vakazvivhara kumeso. Vapiki vanonzi vakaendesa gwaro kukomisheni yavamontlande vachitaura nezvekupfurwa kwevanhu musi wa 1 Nyamavhuvhu. Mutauriri wemapurisa, Senior Assistant Commissioner Charity Charamba, vakaudza Studio 7 nezuro kuti mudzimai wavapiki ainge amhanara kumapurisa nezvekupambwa kwavo uye vari kuferefeta nezvenyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta ravapiki vaObert Shaba vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Ichokwadi kuti retired Colonel Elliot Peake vanga vakaabdatwa vakatorwa zviri kunzwa kwemutemo nevanhu vasingazivikanwi asi tinofara kuti nhasi uno tinavo. Vadzoka vawanikwa kuRushinga uko kwavapukunyuka kubva mutapwa kwavanga vari. Saka kutaura kuno ndinofinira kuti vava muno muHarare.
Asi vakwanisa here kuziva vanhu vanga vavapamba?
Parizvino zvingatinetsei zvazvo kuti tinyatsokupa zvine udzamu mamiriro azvakaita nokuti security yavo kana kuti upenyu hwavo huchiri huri mudambudziko. Hatisati takwanisa kuva takasununguka kuti tizive kuti avo vanga vainavo havasi kuvateerera here. Chandingangotsinidzira ndechekuti vanhu ava vakaonekwa kwete navapiki chete asi nevemhuri kwavapiki vakanga varipo pakaitika chiitiko chakazoita kuti ivo vabatwe vapiki. Saka inyaya yatiri kutarisira kuti vanoita nezvemitemo vakaifambisa nomazvo vanhu ava vanofanira kunge vachibatwa.
Vazokwanisa here kuti vange vachinopa humbowo kukomisheni yavamohlande?
Changa chiri chido nechirimbo chavo chekuti vakwanise kupa humbowo asi taenda nawo tikanoona vanomiririra nyaya kuti dziri kupinda sei mudare ravamotlande tikavapa chikumbiro chedu tikatsanangura kuti sei vasina kukwanisa kuuya nezuro vapiki kuzopa umbowo vakambotirega ichimbotaura nemakomishina asi tazoudzwa kunzi tine urombo hwanhasi tinogumira pano tinofunga umbowo hwatakawana hwakakwana kuti tinge tive nemafindings edu saka havana kuzokwanisa kunge vachipa umbowo pamberi pedare ravamotiland
asi ivo vakakuvadzwa here
havana kukuvara zvakanyanya zvinoonekwa asi tine machikira edu edu atinawo nemabatirwo ataka avakaitwa zvimwe zvezvinhu zvacho zvichange zvichizobuda zvizere nyaya padzichange dzichiferefetwa nevanoita nezvekuchengetedzwa kwemutemo pane zvimwe zvatisingakwanisi kutaura nekuda kwemamiriro akaita nyaya yacho ingazonzi nevanoita zvemutemo tanyanya kumhanya
vaObey Shava vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 tichiri panyaya iyoyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya kuti tinzwe mafungiro avo
vanhu vanokwanisa kuinda kukoti kuti kana pane umboro hwakakwana hwokuti vanahwo hwokuti vana va munhu uyu akaabjatiwa neami sezvakaitika zvamunoziva munyaya yajesina mukoko paka abjatiwa necio paya muna 2009 akazobudiswa dambudziko ratinaro nderekuti kana munhu achinge abjatiwa nevanhu vemasecurity apparatus vakafanana neami kana cio zvinoreva kuti zvine zvine utungamiri hwenyika leadership yenyika zvinoreva kuti minister of home affairs anenge achiziva minister of defence anenge achiziva minister of state security anenge achiziva napurezidendi wacho anenge achiziva saka idambudziko ratinaro muzimbabwe rerohoflow
saka hapana here mukana wekuti vari kutaurwa nezvavo kuti ndo vakaiswa mazita kumatare ivo vana defense minister nemauto havasungiki here nenyaya idzodzi kana dzichinge dzoiswa kumatare
havasungiki muzimbabwe vanokwanisa kusungika muamerica vanokwanisa kusungika kana musouth africa muzimbabwe havasungiki nokuti tinotori nenyaya dzakamboitika mumasure mukatara nyaya achavhunduka choto versus the state muna 1997-98 pakanyorwa navachoto navachavhunduka nyaya yekuti manga muchinge muri tida kumira zvakanaka muchiutu vakasungwa vakatotwa neami zvichinzi mava muchikonzeresa alarm and respondence mumatare zvikazikanwa kuti ndo vatotorwa vachoto navachavhunduka mushakabvu vanotorwa neami vanhu maroyas ava vakaenda kumatare permanent secretary ari kulidha izvezvizvi anticorruption commission akatonzi unza vachoto navachavhunduka haana kuvaunza akaita contempt of court haana kusungwa ndo the height or example yelawlessness iyeyo yatinowana muexecutive yezimbabwe inotungamirwa nezanu kubva 1980
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya vange vari parunare vari muJohannesburg kuSouth Africa vaimbova gurukota rezvemukati menyika uye vari munyori mukuru muzanu pf vaobert mupofu nhasi vaudza komisheni iri kuongorora mhirizhonga yakaitika musi wa1 nyamavhuvhu muHarare kuti mutungamiri wemdc vanelson chamisa vakabvuma kuti vakange vakundwa musarudzo asi mdc inoti zviri kutaurwa navamupofu izvi hazvina musoro thomas chiri pasi anoti panyaya inotevera
vachipa umbowo hwavo kukomisheni iyi iyo iri kutungamirirwa nevakambova mutungamiriri wesouth africa kwechinguvana vahalima motlante vamupofu vati vakafonera vachamisa musi wakaitika mhirizhonga iyi vachida kuti vamise vatsigiri vavo kuratidzira kwavaiita kudzamara zvainge zvabuda musarudzo zvaziviswa vamupofu vati munhaurirano yavo navachamisa vachamisa vakabvuma kuti vainge vakundwa musarudzo yemutungamiri wenyika asi vachamisa vakaudza komisheni iyi nezuro kuti ivo vebato havana munhu wavakatuma kuti aratidzire musi uyu uye vakange vasingazive kuti kuratidzira uku kwakarongwa nani vachiti kana vachida kuratidzira vanotaura zviri pachena uye vanozviita zvine mutsindo vampofu vati vane humbo hwekutsikisa kwavakaita zvavaitaura navachamisa musi uyu parunhare kana kuti recording iyo yavapa kukomisheni iyi.
It is available and I can table it.
Ine ndine recording yandakaita ndafonera vachamisa yandinogona kupa komisheni yenyu kuti iongorore. Vakabvuma kuti vakange vakundwa musarudzo uye vakange vave kutaura zvekuda kuvemutevedzeri wemutungamiri wenyika. Asi ndakavati nhaurirano yedu haine nechekuita nezvekuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika.
Asi mutauriri weMDC vaJacob Mafume vati zvataurwa navamupofu izvi ndezvemugodzi matsuro sezvo vachiti vachamisa ndivo vakakunda musarudzo idzi kunyange hazvo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakazivisa kuti vaEmerson Mnangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika izvo zvakatsinhirwa nedare repamusorosoro reConstitutional Court. Vampofu varambawo kuti bato ravo rine chekuita nemhirizhonga yakaitika iyi iyo yakasiya vanhu vatanhatu vafa vachiti sebato havana chikonzero chekuitira mhirizhonga sezvo vachiti bato ravo rine rutsigiro rwakakura munyika yese. Vaenderera mberi vachiti vanofungidzira kuti pane vanhu vane unyanzvi hwepfuti kana kuti masnipers vakanga vakatsvagwa neMDC musi wakaratidzirwa uyu kuti vapfure vanhu. Vachibvunzurudzwa nenhengo dzekomisheni iyi kuti sei vachifunga kudaro, vampofu vati muziviro vavo semunhu akaenda kuhondo ndewekuti hapana magorira anopfuura masoja asi vanhuwo zvavo kuti asunungure nyika. Vatiwo pavaiva gurukota rezvemukati menyika panguva iyi vakaita zvose zvinodiwa pamutemo kukumbira masoja kuti abatsire mapurisa musi uyu sezvo mapurisa anga ari muHarare aive mashoma kuti akwanise kuchengetedza runyararo. Zvichakadai mumwe wevapa hufakazi nhasi mutauriri weMDC inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe muzvare Linda Masarira avo vati vechidiki veMDC Alliance vakaendeswa kuLivingstone kuZambia nekuCape Town kuSouth Africa kwavainodzidziswa kuti vadzivirire mavhoti ebato ravo nenzira dzose dzavaikwanisa dzavasina kunyatsodedemura kukomisheni iyi. Vatiwo musi wakaratidzirwa uyu vakaona nhengo dzeMDC Alliance dzavaiziva dzaisanganisira vaJabulani Mutunzi vanhu vekanzura mukanzuro yeHarare vachitungamira kuratidzira uku. Izvo zvinouya apo vachamisa vachiti nhengo dzebato ravo dzakanga dzisiri mumigwagwa dzichiratidzira musi uyu. Vachamisa vakatora nguva yavakapiwa nekomisheni iyi kuzivisa kuti vacharatidzira sebato kuswera mangwana musi wechina. Asi vamafume vati zvataurwa namuzvare Masarira ndezvemanyepo. Vamwe vapawo ufakazi ndivapiwa Simango vanhu vemuchairi wemakombi avo vaudza komisheni iyi kuti vakazoona vakuvara pagumbo rekuruboshwe mushure mekupfurwa nevavanofungidzira kuti masoja musi uyu asi vakazorapwa zvavo. Hurumende inoti pakafa vanhu vatanhatu pamhirizhonga musi uyu asi masangano anoshanda akazvimirira anoti vanhu vakapfurwa vakafa vanodarika gumi sezvo vamwe vevanhu ava vakafira munzira vachienda kuzvipatara. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti pane vanhu vazhinji vasina kumhangara zvakaitika kwavari sezvo richiti vanhu ava vaityirawo kuzoshungurudzwa nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume varamba mashoko ekuti mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato ravo vaElias Mudzuri avo vakaenda kuState House nezuro kunosangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzingwa mubato. Vamudzuri vakaudza Studio 7 nezuro kuti vakaenda kumusangano uyu nezuro sezvo wainge warongwa nedare reparamende. Vamafume vakati nyaya yavamudzuri ichazokurukurwa nezvayo kana bato ravo rapedza kuratidzira kwariri kuita mangwana muHarare.
Nyaya iyoyo tiri kunzwa kuti vamudzuri vanga vaenda kune imwe function. Saka bato redu ibato guru muzuva rega rega munoitika zvakawanda zvakanaka nezvakashata. Saka takamirira kuti tinzwe kuti parliamentary caucus yedu chii chanyatsoitika uye vanga vawirirana kuita sei. Zvataka wirirana seleadership vanozviziva. Kana pane aita mateya mukufamba akatanyanga road, tine mutemo sepati inogadzirisa mateya iwawo. Saka takamirira kuti tinzwe kuti parliamentary caucus yedu ichaiuya ichitudza kuti kudini, sezvo nhasi tanga tiri mushishi seleadership kuprepare leadership yedu yanga ichitaura kucommission of inquiry yava Mushanti. Asi tanzwa kuti kuparliament uko kwaimuka mvonga mupopoto, gonzo nachin'ai, vanhu vachiti pane zvaitwawo zvanga zvisingafanirwi kuitika. Saka tine maprocesses azvinouya toona seleadership kuti chii chamboitika uye tinofamba takaendeti.
Saka muri kutarisira riini kubva kukokasi yenyu yedare reparamende?
Aiwa, tiri kutarisira manje manje. Nhasi tatingori bhizi nezvizvozvo, musi wethursday tiri bhizi nedemonstration redu ratakoka ruzhinji rwezimbabwe remusi wa29 tichiratidzira kusafara nezviri kuitika munyika. Tatarisira kuti tapedza izvozvo ndoo patokwanisawo kuzototendeuka musoro kana kutendereka tichitarisira kuti mafambiro atatichiita akamira sei. Tinotarisira kuti kuda muvhiki imwe inotevera kana mbiri inotevera vachange vachitipa report yeparliamentary caucus tozibatanzwisisana.
Ivo vamudzuri vachapawo uchapupu hwavo here apa?
Aiwa, seleadership napresident wavo vanogara vachitaurirana, vanogona kufanira taura navo. Asi maoganzi tese tinoripota kunational council, tinoripota kunational executive, tinoripota kunational standing committee. Tinofungirawo kuti patichasangana vachange vachitiparura zvizere kuti pavaenda kumabiko avanga vari hava kwanga kuchibikwei ende uye anga akanangei ende uye zvinobatsira ruzhinji rwezimbabwe pakai, zvinobetsera pati yedu pakai. Asi iko zvino takamirira ripoti iyoyo, hatigoni kupa mutongo kana kusoropodza zvinenge zvaitika tisati tanyatsonzwa zvizere.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya yekuda kuratidzira iyi, munyori wevechidiki muZanu PF Youth League vapupuraito Garepi vanoti vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti vachengetedze midziyo yavo kune veMDC vanenge vachiratidzira. Mukuzeya nyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vatogarepi.
Musi wechina tiri kuti vana veZimbabwe, munoziva maviolent demonstration anosimbobva kumapolitical parties akafanana neMDC, tinokukurudzirai kuti protect your property. Nokuti maviolent demonstrations akaitwa musi wa1 August, takaona mota dzichipiswa, mashopu achibiwa zvunhu, property yakawanda ichiparadzwa. Saka ava vari kuda kudemonstrata ndo vaya futi vagara vachiparadza zvunhu. Saka pauri wega wega une zvinhu zvako, zvidzivirire zvinhu zvako, nokuti demonstration yapfuura upenyu hunofanira kuenda mberi. Asi kana zvinhu zvako zvaparadzwa, zvinoreva kuti unenge usisina chokuenderera mberi nacho, upenyu hwako hunoparara. Saka isusu seZANU PF Youth League, musi unenge uchiitwa mademonstrations aya, tichange takadzivirira nzvimbo dzedu dzose dzatine interest nadzo.
Asi harisi basa remapurisa here ramava kutora iri vatogarepi?
Ibasa ramapurisa, asi every citizen ine right to protect property yayo. Mupurisa unozomutsvaka property yako yaparadzwa, uye mupurisa haagoni kuva paevery inch yenyika inoyi. Mapurisa toziva kuti ariko sei tisisa majurawo padzimba dzedu.
Vamwe vanoonawo urongwa hwenyu sekunge huri kuda kunangana nekuvhiringidza urongwa hwebato reMDC vari kuda kuratidzira. Hamuoni here zvichizoita kuti vanhu vanga vachizorwisana mumigwagwa?
Unenge angorwisanawo nomumwe pane zvaanenge achingodawo zvokurwa navamwe. Isu tati toda kudzivirira propati yedu, hatina right here savanhu veZimbabwe.
Saka muchangonangana nemapropati eZANU PF chete?
Nai Jonga, zvimwe izvo ndingagozvitaura kuti izvozvo zvimwe zvezvavo zvimwe. Ini reganibokuudza nyaya iripo, tiri kukurudzira vana veZimbabwe kuti vanhu vaya vokuparadza midziyo yenyu vari mutaundi musi wa29. Saka pauri dzivirira propati yako, ndo meseji yedu.
munyori wevechidiki muzano PF Youth League vapupuraito garepi vange vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mwedzi uno wambudzi 2018 munepfenyuro ya VOA yakabatana neve Media Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera. Lupane musi wa 28 mbudzi, toguma neBulawayo musi wa 30 mbudzi. Sanganai neni Praxedes Jeremiah munzvimbo idzi.
Kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika kunonzi kwave kukonzera kuti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rikundikane kubhadhara makambani emigodhi akatengesa goridhe rawo kuburikidza nekambani yeRBZ yeFidelity Printers. Izvi zvinonzi zvakazosiya imwe yemakambani asiri kubhadharwa aya yeRiozim itore danho rekuenda kumatare dzimhosva kuti imanikidze RBZ kubhadhara mari iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 anotipa nyaya iyi.
RioSim inonzi iri kuda kuti ibhadharwe mari inosvika mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemaviri emadhora ekuAmerica. Iyo kambani iyi ichiti haina kubhadharwa kubva muna 2016. Panguva iyi RBZ inonzi yakanga yakaita zvibvumirano nemakambani emigodhi kuti achawana zvikamu makumi matatu kubva muzana. Iyo RBZ yosara nezvikamu makumi manomwe kubva muzana. Asi mumagwaro ayo kumatare edzimhosva, RioSim inonzi iri kuti iyo yaingopiwa zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana chete zvemari yegoridhe inenge yatengeswa. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti zviri kuitwa neRBZ izvi zvinoita kuti vekunze nevemunyika vanoda kusima mari dzavo vashaye chivimbo nebhanga guru renyika iri.
Dambudziko riripo parizvino nderekuti muformal economic system hamuna enough foreign currency yekuti government inge ichibhadhara maobligations akaita seamuri kutaura iyayaya nemamwe akatowanda anopfuura mataura aya. Mari zhinji iri kuwanikwa yatikati maunderground economy, muhidden economy.
Izvi zvinotsinirwawo neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera avanoti kukundikana kweRBZ kubhadhara mari dzainenge yakavirirana nemakambani kunoreva kuti vanoda kuzosima mari munyika vanozotya kupinza mari dzavo. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS vaJohn Mufukare vanotiwo hurumende inoda mari yakawanda kwazvo kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti zvayo zvose.
Paa pachifanira kuva nehurukuro pakati pemakambani aya neReserve Bank, nokuti kana munhu uine chikwereti chomunhu, iwewe une chikwereti ndounenge uchifanirwa kuita payment plan. Saka kana maakuzoona vanhu vaakusvitsana kumatare edzimhosva, it means kuti hurukuro dziya idzi dzaadzifanirwa kuzobudisa apayment plan inobvumirwana. Hazvina kuitika.
Asi vamufukare vanoti izvi zvinonetsa kuzadzisa nechikonzero chekuti nyika haina chairi kuburitsa kana kutengesa kunze kuti iwane mari yekunze iyi, izvo zviri kuzoita kuti RBZ ishandise mari dzainenge ichifanirwa kubhadhara makambani emigodhi aya. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vaLaxon Zembe vanotiwo hurumende inofanirwa kuzadzisa zvibvumirano zvainenge yaita nemakambani.
Zvinokosha zvikurusa kuti Reserve Bank yedu ikwanise kuzadzikisa chibvumirano chinenge yakaita nemakambani. Dambudziko riri kuitika toriziva rekuti pamwe dzimwe nguva mari inenge isipo yakakwana. Asi kazhinji kacho mari inenge dzichitaurwa nemakambani aya imari idzo dzavanenge vachifanira kunge vachiwana pane zvavanenge vakatengesa kana kuti vakawirirana neReserve Bank yeZimbabwe.
Panyaya yekuti chikwereti chehurumende chiri kuramba chichikwira, Dr. Chitambara vanoti
Izvi zvakanyanyokonzerwa nesarudzo dzakaitwa munyika muna chikunguru gore rino sezvo hurumende yaidhinda mari yakawandisa kudarika yaiwana.
Budget deficit tokutangisa takatarisa gore rino igore rakati omei nenyaya yemaelections. Saka pakaita pressure, I think fiscal expenditure side zvakaita kuti tive nedeficit. Deficit iri kunyanya kuafekta nyaya yedomestic debt yemuzimbabwe.
Kambani yeRio Zim handiyo chete inonzi iri kutadza kuwana mari yayo kubva kuRBZ. Imwe kambani yekusouth Africa inogadzira cement yePPC inonziwo iri kuti iri kunetsekawo kuti iburitse mari yayo inosvika mamiriyoni makumi matanhatu yemadhora kubva muZimbabwe. Uwo imwe kambani yemigodhi yemetalon gold inonziwo iri kunetsekanawo kuti iwane mari yayo kubva kuRBZ. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwawo nekushayikwa kwemari yekunze munyika iyo inove ndiyo yave kunyanya kushanda. Kunze kwekunge RBZ yagadzirisa matambudziko emari ari munyika, zvinhu zvinonzi zvicharamba zvakaita manyama amire nerongo munyaya dzezvoupfumi, izvo zvinozokonzera kuti makambani akawanda zvikuru ezvemigodhi avhare nekupeta machira achibuda munyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Ko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vehurumende yeMalaysia vanoti vanhu makumi maviri nemumwe vasungwa zvichitevera mirizhonga yakonzereswa nekubviswa kwetembere yezvizvarwa zvekuIndia muguta reKuala Lumpur ichiendeswa kunze kweguta iri. Dare remuGermany nasi rawana murume akabomba bhazi rechikwata chenhabvu muna 2017 aine mhosva makumi maviri nesere dzekuedza kuuraya vanhu ndokumutongera kugara mujeri kwemakore gumi nemana. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Mochirongwa chethe connection nasi tichange tichikurukura nevechidiki nezvavari kuita kurwisana nekushungurudzwa kwevanhukadzi muDzimba apo pasi rose riri kucherechedza urongwa hwe 16 days of activism against gender-based violence. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, tumirai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora pa Facebook yedu yeVOA Shona. Ngati sanganei nasi muchirongwa The Connection muineni ntungamiri Nkomo.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Retired Lieutenant Colonel Elliot Peake avo vainge vapambwa vanowanikwa. Vaimbova gurukota rezvemukati menyika vaObert Mpofu vopa uchapupu kukomisheni yavankalema Montlante iri kuongorora nyaya yekupfurwa kwevanhu musi wa1 Nyamavhuvhu muHarare vatanhatu kana kudarika vachirasikirwa neupenyu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.